chekwata chekumaruwa emhondorongezi chengezi Platinum Stars chadzokera pamusoro pemakunda vekasoraga Premier Soccer League pamusoro pechicken inn mushure mekufamba nekunotora mapoints ese matatu apo chakashanya kuRubebe Stadium kwatakanorova Haumine 2-1. Zvibodzwa zvakabva kuna Patson Jaure naTerence Dzukamanja zvakapinza ngezi Platinum Stars mapoints makumi mana, point imwe chete pamusoro pechicken inn iyo yakanoita mangange 0-0 neSC Platinum apo yakashanya kuMandava Stadium nemugovera. Asi vari kunyanyofara nezvakaitika mukupera kwesvondo ndeve mumhuri yemakepekepe mushure mekunge chikwata chavo cheCapes United chakazokundawo nekudambura ZPC Kariba 1-0 mushure mekurohwa mumitambo yavo mina nekuita mangange mumutambo mumwe chete kubvira apo vakabuda mumakwikwi eCup Champions League. Chibodzwa chakabva kuna Dominic Chungwa chakaunza mufaro muvatsigiri vemadream machine avo vakaenda neuwandu hwavo hwose muNational Sports Stadium nezuro kunyange hazvo chikwata chavo change chisingatambe zvakanaka masvondo achangopfuura. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaInnocent Mtena vanoti chitima cheCapes United chave munzira kunotora mukombe weligi zvekare.
Kota chinhu chacho chakaomerwa nguva yapfuura saka kuina wachakaita takutaura kuti better days are coming for us kana matikuino vamwe tokupezerota kumusoro kwane dzimwe timu.
Asi makepekepe haasi kubuda munharaunda yezvikwata zvakatarisana nenjodzi yokubuda munhabvu yepamusorosoro sezvo ichiri pachinhano chegumi nenhanhatu mapoinzi matatu pasi pechikwata chairi kutevera chehwange icho chine mapoinzi makumi maviri. Asi vavakidzani vavo veDynamos vari kuenderera mberi nechinangwa chavo chekutora mukombe mukuru uyu mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chakabva kuna kapteni wavo Ocean mushure. Asi vaive pamutambo uyu vanobvuma kuti Black Rhinos yakatamba zvinodakadza zvekuti yaikodzera kubuda kana nepoint imwe chete zvayo asi izvi zvakaramba. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa ari kufara zvikuru nekuwedzera mamwe mapoints matatu.
Zvinofadza zvikuru kuti takwanisa kuvatora, tinototenda ishe kuti nenyasha dzavo tawanika tichitora 3 points pamutambo wangu wakaoma kudai.
Asi murairidzi weBlack Rhinos Stanford Stitch Mutizwa ari kuchema nezvibodzwa zviri kupinda mambure avo achiti iye izvi zvinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vasarambe vachiwira pasi.
Tine mitambo yatatamba miviri neiyi yechitatu saka haona tichidzoeswa nezvibodzwa zvinokwana kuita zvisere saka tikuti difensi iyoyi takuchenzana zvakaomarara kuti idzokere panga iri pekutanga.
Uyu wave mutambo wechitatu wakateverana Black Rhinos ichizvamburwa. Highlanders ndiyo chete zvikwata zvine mukurumbira isina kukwanisa kutora mapoints ese matatu mushure mekuita mangange 0-0 neHarare City. Bhoso yakudubuka zvikuru zvekuti chikwata chinoteverwa nechaunga ichi chave pachinhano chechitanhatu mapoints mapfumbamwe pasi pengezi Platinum Stars uyezve mapoints mashanu pasi peDynamos. Zvakamira zvakadai mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Yadza 0 Cholocho 0, Blair City 3 Shabani 0, Wange 2 Chapungu 0, Triangle 1 Bantu Rovers 0. Mushure mekunge zvikwata zvatamba mitambo makumi maviri zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 40 points, Chicken Inn 39 points, Dynamos 36 points, FC Platinum 36 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Wange 20 points, Capes United 17 points, Bantu Rovers 9 points, Cholocho Pirates 8 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.